Mumwe wemadzimai aya amai Nyarai Musaigwa vanoti kuvharwa kwakaitwa nyika kuri kuita kuti mafambiro ekunotenga mapiritsi ekuronga mhuri anetse sezvo vasina matsamba anodiwa nemapurisa anoratidza kuti vanotora mapiritsi aya kuitira kuti vabvumidzwe kupfuura pamaroadblock. Amai Musaigwa vanoti vave kutyira kubata pamuviri sezvo vaine mwana mucheche wavari kuyamwisa uye ave nemwedzi miviri.
Do I really need to go and get a letter? Yekuti mapurisa andoda kunotsvaga mapiritsi efamily planning. Ndoenda sei kunotora pa lockdown pacho nekuti tirikutotyawo kuti ana baba mudzimba mukavaudza kuti handisi kushandisa hapana kana yeupi anokupa.
Amai Musaigwa avo vakatamira ku Westgate muna zvita gore rakapera vachibva kukuwadzana extension vanoti mapiritsi ekuronga mhuri aitengeswa nemadzimai epamusika zvokuti zvaivaitira nyore kuawana asi vanoti zvakashanduka pavakatama. Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vanoti ichokwadi kuti madzimai ari kushaya kuti vowana sei mapiritsi ekuronga mhuri nokuti vari kudzoswa pamaroadblock pavanenge vave kuda kunoatenga kumakemisti ayo asiri munzvimbo dzinogara madzimai aya. Amai Masiwa vanoti zvimhinga mipinya izvi ndizvo zvichaita kuti madzimai azoguma ave kubvisa mimba idzi zvinozovhiringa hutano hwavo pamberi apo.
Vanogona kuzoita pamuviri pasina kurongeka zvinozokonzera zvakawanda akafanana nekubviswa kwenhumbu zvisiri pamutemo.
Amai Masiwa vanoti vari kushanda pamwe chete nesangano repopulation service Zimbabwe kuti vakwanise kupindawo munzvimbo dzisingasvike zvirongwa zvekuronga mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvembereko vaDennis Mlambo avo vanoshanda kukliniki yeSP House iri pasi peZimbabwe National Family Planning Council vanoti huwandu vanhu vari kuuya kuzotora mapiritsi kuSpill House wadzikira zvakanyanyisa uye vanoti makadhi avanotora nawo mapiritsi ndiwo anoita kuti vabvumidzwe nemapurisa anomira pamaroadblock. Vamulambo vanoti nechikonzero chokushaya mabhazi ekufamba kuuya kuSpill House madzimai akawanda vachavhiringika kuronga mhuri dzavanoda izvo zvinozoguma vamwe vave kuzobvisa mimba nenzira dzisina hutano. Vamulambo vanoti makiriniki ekanzu aimbosiwana mapiritsi kubva kusangano ravo asi makiriniki aya ave kupiwa mapiritsi aya kubva kudura remapiritsi rinonzi National Pharmaceutical Company rinova ndiro rinoendesa mapiritsi aya kuzvipatara kana makiriniki ehurumende. Dr Moses Macheka avo vanoshanda zvakare paSpill House Clinic vanoti mapiritsi ekuronga mhuri haadhuri zvekuti padhora rimwe chete unowana matanhatu asi madzimai ari munzvimbo itsva vanoti havakwanisi kufamba zvakanaka nepamusana pemaroadblock anovatadzisa kuti vaende kunotenga mapiritsi avo. Chiremba vanoshanda vari pasi pekanzuru Dr Kudzai Masunda vakaudza Studio 7 kuti mapiritsi sekuronga mhuri vanavo zvokuti vakakurudzira vose vanoda kuronga mhuri dzavo kuti vaende kumakiriniki ose ekanzuro yeHarare. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chidema vakatsinhirawo mashoko aDr Masunda vachiti vose vanosiwana rubatsiro kumakiriniki ekanzuro vakasununguka kunopuwa mapiritsi aya.
Namai vanoda matablets efamily planning vagara vachitora kukanzuru vanokurudzirwa kunzi varambe vachienda kunotora kunyanyanyanya panguva ino yelockdown.
Izvi zvinoreva kuti amai Musaigwa avo vaimbogara kukuwadzana extension kwavaitenga mapiritsi aya pamusika vanofanirwa kunopiwa kadhi kumakiriniki ekanzuru eHarare kana kuSpill House kuti zvivaitire nyore kufamba pamaroadblock. Asi dambudziko riri kusangana naamai Musaigwa nemamwe madzimai akawanda munyika vagere munzvimbo itsva dzisati dzave nemakiriniki nderekushaya chokufambisa kuenda kunzvimbo dzinopiwa mapiritsi aya nokuti mabhazi haasi kufamba sezvaimboita nyika isati yavharwa uye mapurisa ari kuvadzosa kana vasina makadhi anoratidza kuti ichokwadi kuti vari kufambira mishonga yekuronga mhuri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauri wemapurisa vaPaul Nyati kuti mapurisa achaita sei nedambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda aya. Sangano reUnited Nations Population Fund rinopa mishonga yekuronga mhuri pachena kusangano reZNFPC uye rinoti kuronga mhuri ikodzero yemudzimai wese nokuti anofanira kuita mwana panguva yaanenge azvisarudza. kurudzira. Asine kutadza kuwana mishonga yekuronga mhuri kuri kuita madzimai akaita saamai Musaigwa nevamwe vakawanda. Kuronga mhuri kuchanetsa kumadzimai aya munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.